Chikuwa ase dano rereku nukanganisima mirire ofumi wenyika. Nikuti Parisi ino Zimbabwe iri kuti iri open for business. Kutara pakaita President Mnangagwa. Kana uri open for business, tinotarisira kuti mitemo inoiswa nehurumende inofanira kuti makambani akwanise kusununguka kuita business munyika. Saka kana taakusatenda kuti makambani makuru makuru akaita seCidco, Old Mutual nePPC havachakwanisi kutengesa mashares pasi rese. Iyo open for business here iyoyo. Zvaakureva kuti yataa opposite, Zimbabwe is closed for business. Reason why makambani akaenda kunotengesa mashares pasi stock exchange. Vanonga ichida kuraise capital inova inoshandiswa kufinance maoperations avo munyika. Right? Saka namaakusaspenda ndiri kureva tiri kuramba mari chabva kunze kwenyika ichibudisa kubva kutenga mashares. Nekuti zvatovharwa. Right? Zvoreva futi kuti makambani ari muno asina kusaspendwa vanenge vaakutotya kuita business nekuti mangwana ndivo vanenge vakunorohwa.
Chii chiri kupa kuti dhora remuZimbabwe rirambe richishaya simba?
Tiri kuona hurumende iri kuti Old Mutual share Old Mutual ndo raikonzera red kublack market kubudikidza neretinonzi Old Mutual implied red raishandiswa kutreka exchange rate neret iyo. Hurumende chaisi kuona ndechekuti kuti reti riri kumbwa mutengo ikwire inhau yekuti mari mumaketi ishoma. Saka hatingagadzirisi reti nekuti tagura chinonzi Old Mutual implied red nekuti asaspenda. Saka reti Old Mutual richadonha. Hazvigoni izvozvo, hazvigoni zvachose. Pane matambudziko akawanda aiitika mumaketi asinei nekuita nereti reOld Mutual kana repepisi kana reCidco. Madistortions ndiwo dambudziko guru remumaketing pari zvino.